Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza bhiri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achachidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita bhiri iri vachiti ravewo kuburitsa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas, Valizwe Jamela, ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminista pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika mubhiu paranga raiswa kuruzhinji, asi zvekare rinongosara risina, pane zvimwe zvisingagutsikani kuti zvitsanangurwe, zvinongosara zvisinganzwisisiki. Kiso mienzaniso hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change, izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo. Zvakangosara zvichingotemesa musoro sezvazvanga zvagara zviri pakutanga.
Vanoti bhiri iri rinoramba risina kumira zvakanaka uye vanoona sekuti hurumende inoda kushandisa bhiri iri kumbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira.
Tikatarisa zvekare maamendments aminista pamutemo uri kuda kuumbwa nedare reparamende uyu, unongosara uchityisa kana takatarisa mashandisirwo auchazonge uchiitwa. Chinosara chichingori chombo chakaipisisa kwazvo mukurwisana nemasangano akazvimiririra mumabasa avo nekodzero yekutaura kwakasununguka uye kukwanisa kuumba masangano akazvimiririra.
Vaenderera mberi vachiti bhiri iri harina zvarinobatsira pakusimudzira chimiro chenyika neurongwa hwehurumende hwekukwezva vekunze kuti vazotanga mabhizimisi muno. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanya kuchinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minista zvinhu zvizhinji zvavaisa vatongotibata tisina kutombotarisira, zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minista kana rejestra asavandise, zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiu asina kunyatsa kutariswa nekutsainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana bhiri iri rikapasa sezvariri, vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukana zvekuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasasaine bhiru iri sezvakamboitwa navamugabe, asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bhiru iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndirisaine. Saka mukana iwoyo waita mushoma. Zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yaMnangagwa yakutoipira vagari venyika nesu vemacivil society nematrade union nemachechi kupfuura zvanga zvakaitwa navamugabe.
Vachinyora mubepanhau reSunday Mail, masvondo adarika, vaMnangagwa vakati vari kuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo. Vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri.
Hazvisi zvinhu zvakanaka takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi. Tinotarisira kuti utongi hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kumaorganizations dzakadaro zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu zvichifamba tichishanda mune zvakanaka.
Asi vanokokera nhengo dzezanu PF muNational Assembly vapupurai togare pi vachiti vanoritambira.
Dambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro, zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iyoyo nokuti haunei nawo uye haukubati. Asi kana uchiziva kuti unouya uine zvimwe zvawakabereka kumusana zvaunoda kuita zviri kunze kwezvaunongouya, nokuti maNGOs anouya akanyora pasi kuti isu tinoda kuuya munonyika menyu zvita 1 2 3 4 5 handiti iyezvo vanhu vavaisa chechisiki tinechei haudi kubvunzwa here kuti ako zvamakauya muchiti munoda kuti pasadza koiko zvino maakuti maakubveja mabhiza ndizvo here
nhume yeUnited Nations kana kuti UN Special Rapporteur on Freedom of Association vaClement Vol avo vakashanyira Zimbabwe gore rapfuura vanyora padendemutande ravo retwitter kuti dai paramende yeZimbabwe yatarisisa zvavakataura pamusoro pebhiri iri zvekuti bhiri iri rinogona kukanganisa mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira kana rikasagadziriswa izvi zviri kutsigirwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu achiti richakanganisawo kupiwa kwevanhu zvekudya nemasangano aya nezvimwe vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.